Studio 7 pavasvika pachipatara cheMpilo Central Hospital yawana panzvimbo dzinorapirwa vanhu vanobva kumba kana kuti outpatient department pamwe necasualty department paine vanhu vashoma zvikuru. Vanhu vazoudzwa kunzi vadzokere kudzimba dzavo mushure mekunge vana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vaita musangano apo vatora chisungo chekutanga kuramawo mabasa senzira yekutsigira vana chiremba avo vakatanga kuramawo mabasa masvondo maviri apfuura. Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita ati kubva nesu wemuvhuro ange achiuya nababa vake kuti vazoongororwa naana chiremba pamupiro asi vasinga vane rubatsiro. Murume uyu ati hurumende inofanira kugadzirisa zvichema zvaana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara.
From Monday, I'm going to go up to my doctor's office to see not even one. But even if you have a serious, this even if I see, can I move to a petrol station? I just want to know if I'm going to work at night. Because we cannot be able to accept people that treatment. Every member should meet with the doctor and my doctor's office. We are people, not even do our top in our punishment. So every member is supposed to meet the target to go to my doctor's.
Muzvare Dokas Mpofu avo vange vaperekedza sekuru vavo kuti vazorapawo pamupino vati havachaziva zvekuita vakatenderawo kuti dai hurumende yaona zvaingaita.
Ndimba ndakauya nasekuru kuoperation manje tashaya dokta saka tava kudzokera kumba. Kwai hatizivi kuti vanouya rini. Isu tiri kurwadziwa zvedu asi hationi kuti tingaita sei nekuti zvakaoma. Dai hurumende yapindira zvinenge zviri nani.
Mukuru waana chiremba pamupino hospital Dr. Solo Ayengwenya vati nezuro chimwe chikamu chishoma chaana chiremba chakauya kubasa asi vabvuma kuti vana chiremba pamwe nevamwe vashandi vemuzvipatara havazi kufara uye vakawanda vavo havana kuuya kubasa nhasi zvekuti zvinhu zvikaramba zvakadaro upenyu hweveruzhinji hunenge hwave munjodzi. Pamashoko ari kubuda mumapepanhau ehurumende ekuti hurumende iri kuunza vana chiremba vechiuto muzvipatara Dr. Ngonya vati havasati vanzwa nezvavo.
The situation in the hospital is fluid. We cannot say because people are very angry, doctors, nurses and everyone. So they are trying to talk to the government.
Sangano reZimbabwe Nurses Association rakaita musangano nezuro muHarare pamwe nemamwe masangano anomirira vashandi vemuzvipatara vakatora danho rekutangawo kuramwa mabasa kutanga nhasi. Mamiriro ezvinhu paUnited Lawyer Hospitals anga ari mamwe chete. Vana chiremba vakawanda vasiri pabasa uye vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vana mukoti vakawanda vange vasiriwo pabasa. Mumwe murume wechikuru vamabhuku Njovu avo vange vauya kuti vazoonekwa naana chiremba paUBH vati vaudzwa kuti havakwanisi kuonekwa nekuti vana chiremba vange vasiri pabasa. Mukuru waana chiremba pachipatara ichi Dr. Nasisa Stranga vati havakwanisi kutaura nesu sezvo vange vachida kupinda mumusangano. Vana chiremba vakawedzera kuramwa kwavo mabasa zvichitevera kupambwa kwakaita Dr. Peter Magumbei avo vange vakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.